mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 9/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi nhasi vaitaidzamara vasvitsa makore mashanu vatsakatika mushure mokupambwa sangano repassenger association of zimbabwe rinoendesa gwaro rezvichemo kuparamende kuti motikari dzinotakura vanhu dziiswe michina yekuti dzisamanyisa semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nhasi kwapera makore mashanu murwi kwedzoro dzevanhu uye vaitungamira sangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidzamara vapambwa masikati machena kuGlenora muHarare kusvika pari zvino havasati vazivikanwa kuti varipi pakabviswa vaiva mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro nechisimba muna 2017 vakawanda vakafunga kuti nyaya iyi yazvoferefetwa asi hapana kana chaitwa nehurumende zvosiya mhuri yavo iine ronda risiri kupora nemugovera mhuri iyi yakabatsira madzimai kuHighfields nezvinhu zvakasiyana siyana senzira yekurangarira vadzamara mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda
tiri kushushikana zvikuru nekuti sekutaura kwamaita pava nemakore 5 naapfuura itaidzamara achishaika asikuonepa asikuziva kuti ari kupi tiri kushushikana zvikuru nekurwadziwa zvikuru nemamiriro ezvinhu ekuti hatiri kuona zvakanyatsokuitwa nehurumende kuti itsvagiridze kuti itibatsire mhuri kuti itaidzamara awanise sezvaunoziva vakatopiwa mutongo nehigh court yezimbabwe kuti hurumende ngaiita zvese zvainogona kuita kuti ione kuti itaidzamara ari kupi chivharwa chezimbabwe asi isu tiri kushurwadziwa zvikuru kuti tiri kuona kuti hurumende yedu haina zvizhinji zvayanyatsoita mukutsvagiridza kuti mukomana uyu ari kupi
asika iyo hurumende iri kuti chiri kunetsa apa vamafunda inyaya yekuti hapana humbo hwakati tsvikiti hwekuti vakwanise kuferefeta nyaya kana kuti hwekuti ikwanise kuferefeta nyaya
hatibvo tagara tichizviziva kuti pese pese panongohurumende yedu iite basa ine maobligations ekuita basa inotsvaga maexcuses kutora kwamaita ikoko mitemo yezimbabwe unotaura constitution yedu inoprovida kuti hurumende inofanira kunga ichichengetedza kana kuti inofanira kuita zvakakosha kuti vana vachengetedzwe vana vayo vachengetedzwe kune mitemo iriko yenana African Commission and Human People's Rights kune mitemo United Nations Declarations iriko inotara zvinofanira kuitwa asi sekutaura kwandaita hatina kuona zvakaitwa zvizhinji pane nyaya yaitaidzamara takatoona kuti hurumende yatokangana nezvayo kana iroda kutoti vaitaidzamara vatokanganise nezvavo nemhuri yavo munhu ane wana kao munhu ane mudzimai ari kushushikana munhu ane vabereki vari kushushikana kao
idzo nyaya dzekuti vanhu vanotsakatika muzimbabwe umu dzakamirawo sei ndeyavadzamara chete here dzamunombonawo imi munorwira kodzero dzevanhu
vasingori vaitaidzamara chete vakashaika vantu vakatsakatiswa tinozviziva kuti kubhurua kune nyaya dziriko dzevanhu vakashaikwa zvatinoziva tese nyaya dzana Paul Chizuze toziva kuti vakashaikwa vanana Banyana toziva kuti vakashaikwa makore akapfuura and kune zvatoziva zvaiitika mazuva eratukura hundi vanhu vaishaidhisapiwa handiti nekurayiwa sezvamunoziva zvese kuti vona muzvaro Justina mukoko chaivo chaivo vakakoma Anderson Manyere mutape wenhau uyu vana baba namaichimaijavana vakasakuru Chiramba nikamukumanda kile yako na iji waka disatikiswa muna 2008 wasimewaziwa wakazuonekwa later on and no one was held accountable for that hapana haka batwa kundi akalakapiwa mwoswa kana akapanishwa nenya ya kita zunzwa kana alo azuna kuperira epa po putuno zizio zaka itika muna kumata tenda mbera la gora wapera kuna hao beti masara ure kuna gwenyeti gora wapera abductions ya wangu zaka itika gora wapera 2019 wanozo kukunyuta na ozo wanema asa hapana haro kupiwa punishment ozo iliku kondereza impunity yoyo iliku kondereza kuti ma crimes enforced disappearance and abduction and torture aramba chitika mika yezibaka
sema sangana anorugu ya kodzero dzevanhu pane zvarongwa here zvamunoziva nhasi kuti murangarire vadza mara
chandoziva ndechekuti ipopo pa weekend musomuse mugovera itaidza mara trust inayosanganisana na Patson munina wake pane zvawakaita kuvaisinidzuko kurangarira zuva irori kusha kwakaita idza mara and ndinoziva kuti masangano akaita sana na NGO forum
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare ne Studio 7. Sangano rinomirira vanoshandisa mabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti raendesa magwaro kuparamende kuti mutemo unoti motikari dzinotakura veruzhinji dziiswe michina inoita kuti motikari idzi dzisamanyisa ushandiswe. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti kana motikari dzikaiswa michina iyi zvichadzikisa uwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemumigwagwa.
Tanga rePassenger Association of Zimbabwe rakazviona rakakodzera kuendesa petition yatoti zvichemo zvedu isu mapassenger kuti murodhumu hamusina kunaka, mhuri dzakawanda dziri kurasikirwa neupenyu, tsaona dzakawanda dziri kuitika pasina chiri kuitwa. Takagara pasi takaona futi zvakare kuti tine mumwe mutemo wakaisvonaka West Testament Special Instrument 129 of 2015 uyo unotaura kushanda kwema speed limiters nema speed monitors. Muna anosarudza kuti anodai kushandisa ma speed monitor kana kuti ma speed limiters, asi isusu kuti zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvichinzi ma munhu anoshandisa ma speed limiters nema speed monitors kuti taona dzive shoma tobvisa pakanzi kana pakati ma speed monitor kana kuti ma speed limiters ndo tobvisa pakanzi chero hapo tiesa kuti ma speed limiters nema speed monitors anofanira kushanda pamwe chete. Ndo pari kuda kugadziriswa kuti mutemo uyu ubva wanyatsoshanda. Ma speed limiters ako munyika ino kuti motikari dzinotakura vezhinji kana marori anokwanisa kunge achiiswa ma speed limiters yayo kuti tsaona dziderere dziite shoma. Izvi zviri kushandiswa kunyika yeRwanda zvakare uko kune tsaona dzakaderera ne 60%. Izvi togona kutora muenzaniso iwoyu takaushandisa munyika yeZimbabwe, tsaona dzedu dzakaderera. Tinoziva kuti tine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa kugadzirwa kwemugwagwa, kuwanisa zvishandiso kuVID nemapurisa, mugwagwa inoda kuwandudzwa, mugwagwa yedu yachembera zvikuru.
Zvimwe zvichemo zviri mugwaro renyu iri ndezvipi?
Mapurisa neVID zvinofanira kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa pamugwagwa zvakafanana nemotikari dzekuronda vanhu nemotikari dzekuitawo mapatrol pamugwagwa apa. Saka ndozvinhu zvatiri kuchema kuti zvinge zvichinge zvichitarisiswa kuti upenyu hwevanhu hunokosha, nekuti hurumende iyo pachayo inorasikirwa nevanoziva basa yogosara isina vanhu vanyatsoziva basa nekuda kwetsaona dziri kuitika idzodzi. Uye zvakare hurumende inoshandisa mari yakawanda kurapisa vanhu ivavava. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti tidzokere kumashure zvikuru kana tsaona dzichinge dzaitika. Saka tinoda kugara takadzivirira tsaona.
Pane mhinduro yamati mapiwa here nenhengo dzeparamende kana kuti nehurumende, uye ndiani wamakataura naye?
Kana tichiendesa kuparamende chinungo shito kune vanotambira tsamba vachizodzifudza mberi azvirevi kuti pese patinoenda kupatenisa mapetition tinoticha atogona kugashirwa nevanhu vanobva vatotaura nesu takangopa vanotambira magwaro parliamendi vakatidhindira vakati vavatambira isusu chedu kungomirira kuti vatiudze kuti vakaona tsamba yedu tozotizivisa kuti zvichafamba sei sezvinoitwa mumapetition hazvire kuti tinobva tasvikonoona vakuru vacho variko havanenge vasitoriko vanenge vari vachitooma mabasa kana kuti vari kumwo kwavanenge varitori asi ndinoda kungokuzivisa kuti petition yadu yakatosvika ndofunga takakurakidzei kuti taendesawo petition yakatodhindwawo ipapo isusu sesangano repassenger association of zimbabwe hatisi kuzomira zvakare tichaedza kutaurawo nemamember of parliament vakazvimirirawo ndingangoti vamwe vatokwanisa kubata kumativi ese kuti vange vachikurukura nhau idzodzidzi
chii chamuri kuita iko zvino nenyaya iyi maakamirira mhinduro dzenyu
ticharamba tichienda kwese kwese tichipinda pese pese tichitaura nevanhu tiri kudzidzisawo futi vanhu nekunaka kwakaita mumaspeed limiters tiri kutaurawo futi nemabus operators nekunaka kwakaitawo maspeed limiters iyayo tiri kupinda pese pese tichitaura nezvenyaya yekuderedza tsaona hatina kumbobvira tagara tizvozvi tiri kungopinda pese tichingotaura nenyaya yemaspeed limiters nyaya yekuderedza tsaona idzodzo kuti vanhu vagashire zvatiri kutaura izvozvo kuti vagozvitsigirawo pazvinenge zvava kutaurwa
mutungamiri wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliat vari parunare kukadoma nestudio 7 vamwe vakuru muconfederation of african football vanoti varamba kuti zimbabwe itambire mutambo wayo nealgeria munyika mushure mekunge vati nhandare dzemunyika hadzina kukodzera izvi zviri kuuya apo vezifa vambenge varamba vachiedza kuti sangano renhabvu iri ridzoke munyika kuzoongorora nhandare yebaba fields zvekare vachiti vapedza zvakawanda zvanga zvichidiwa tabata mutungamiri wezifa vafilton kamambo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei
takagara varambaka kuti havadi kuti titambire muzimbabwe nenyaya yemastadium zedu but tine purosesi yatiri kuita yekuega kuafila saka vanhu vari kubata information mapiecemeal kuti vakapindura tsamba iyi vanenge vaibata zvisiri official voda kuti ndo position yavapo isi tikiri ne tarisiro yekuti maengagements atiri kuita necaf inokwanisa kuzotibvumira kuti titambe muno tichabuditsa an official position ezifa after tapedzerana necaf hatisi kuda kuti titi pauya tsamba toti zvakati pauya tsamba toti zvakati because pane masamba ari kuchinjana macommunication
asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotarisawo zvakare mberi kuti moenda kuzambia moenda kubotswana moenda kusouth africa muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei
tine fallback plan yatina yekuti indeizoende kuti zvazorambisisa bhodhi ragara pasi kuti toita sei pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo tida kutambira muno muzimbabwe because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage for example traveling yekubva kualgeria tida kuenda kusouth africa hapana econnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa27 saka tinenge taa kutosvika musi wa28 mapureyers edu haakwanise kuzorora nekuzotraina because game racho renge ichizotamba
totarisawo imwe nyaya iri kunetsa kualgeria iyi ndeecoronavirus mambotaurawo here nekafu kuti zviri kufamba sei nekuti tiri kuona kuti musenegal mitambo yebasketball yamira kunana France, kunana Italy, mwe mtambu yambo mire.
Takava nyorira ve CAF, kutikuwa tuku enda uku, doma mirira ukaita in terms of coronavirus. Paka wafati wati kindira patamba iyo, wazitaito kumbira oti kana zaito ita, inichi ache postpone, kana otiko kutaga enyuto venyu, isina kumbori kota wama kesi zaaji.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroniko rinoti makurukota anoona nezveutano munyika dzeSADC nasi arikuita musangano wechimbi chimbi muDar es Salaam kuTanzania kuti vakurukure pamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. MuDaily News, nengo dzesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions dzinonzi dzakaudzwa nenhengo dzavo kuti vakurumidze kuronga kuratidzira uye kusaenda kumabasa kana hurumende isina kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. MuHerald, Zimbabwe Republic Police iri kukurudzira veruzhinji kuti vavazivise kana vakaona mapurisa anoratidza kuve neupfumi husingaenderani nemihoro yavo. ZRP inoti iri kuedza kumisa uori mumapurisa ayo. Yasvika nguva muchirongwa yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko veStudio 7, ifeve zvokwadi tatambura muno muZimbabwe chokwadi. Handina kumboona nhamo yakadai. Izvi ndoda kutaura direct kuna vamunangagwa. Dai vamunangagwa muneiteiko? Vamunangagwa musikuona here nhamo yatiri kuona mukati menyika ino? Munokanganwa here zvaibuda chero mumagwaro mumabhaibheri? Kwanga kuna madzisha akaita sana Faro nana Nebhukadhinezza mambo eBhabhironi vanga vasinei nevanhu asi Mwari vakavaninipisa. Aiwa vamunangagwa, dzorai mwoyo wenyu mupe vana veZimbabwe kurarama. Haikona kungozviziva imi namatumbu enyu. Havo vachamisa nhasi vasina rugare mukati menyika ino nokuda kwenyu hurumende yeZimbabwe. Tinzwireiwo tsitsi, tofa nenzara mukati menyika ino, asi imi muchidya muchiguta nemhuri dzenyu. Aiwa sei vachamisa vatongi vamunangagwa madhokutenda kwavo.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndonzi Climate Busai ndobva paBikita muMasvingo province. Taikumbirawo kuti hurumende kana kuti vaTrump vaise masanctions kuna energy mutodi. Then kumbira futi rubatsiro rwese rwurikupiwa nyika yeZimbabwe kudai rubatsiro urwu rusingasvikiri kuhurumende, kozi hapana kana mari ikauya. Tinongoinzwa pane mari yakati yauya yapiwa hurumende, asi unoona kuti mari yacho haina kana chainotoshanda. Mafungiro andanga achitoita panyaya iyoyo zvaitori nani hazvo kuti mari idzodzo dzimwe dzacho dzipuwe hurumende yeSouth Africa ibatsire kana zvizvarwa zveZimbabwe zvekutambura zviri ikoko. I think it's got to an end.
Vashamarari veStudio 7, kumatanonoka wande nerimwe timu rese. Mungoti vakadzi muripi, tiri pano ikuda kutaurawo mafungiro angu nokuonawo kwangu. Panyaya yamunangagwa yavaitaura nezvemapete, vachiti mapete, ndakabva hangu ndafunga kuti pandakanga ndimbori kumandevele uko kwandakanga ndakaroorwa inini, ndakanzwa vakuru veko vachitaura vachiti panguva yekukura hundi tainzi tiri makokorochisi tichiurawa, chinzi vanhu vahama dzedu dzikaurawa dzichinzi makokorochisi mapete. Saka ndakutofunga izvozvi, ndakatofunga hangu vamunangagwa pavakataura nenyaya yekuti mapete tichakuteverera tichikusungai.
ndoona sokuti tinogona futi kungoita imwe gurukura hundi futi yekuti vanenge vachiteverera vanhu veMDC vachitouraya vachitosunga nokuti zvinhu zvose mukada kutarisisa zvinotaurwa naamunangagwa zvinotozoitika paya paya vakataura vakati kwai tichakutevererai nemadhokuta ose tichakutevererai zvikatoitika tikatoona vana magombe vachitotorwa asi hapana kana chakambotaurika chakamboita kuti pane wakazosungwa kana kuti chii ike zvino zvimunyika muri kunetsa nenyaya yemashurugwe hapana kana ari kutora action ivo vamunangagwa anozviti ndini president but mashurugwe ari kungouraya vanhu zuva nezuva vanhu vachingopera takatarisa saka inangu kuona kwangu idimikira rakashandiswa navamunangagwa rokuti mapete asi vachitoreva vanhu nokuti takangobarwa mapete ariko bete chero kagesa zvakaita sechero kasuka ndiro mumba bete haritomboshayikwi chero imomba mavamunangagwa izvozvi tikatoenda tikatonosechawo tinotomawana mapete bete haritomboshayikwi nokuti rinenge richitotsvagawo chikafu saka haa itsumo nedimikira zvakaitwa namunangagwa zvokuti kwaiye tinenge tichakuteverai pane vanhu vavakatotageta izvozvi izvi vachida kuwana kuti tinenge tichitsvaga mapete mumba mutungamiriri werudzi unotsvaga bete zvakabva kuti dyai murivo nemapoteto ike zvino vava kumapete haa zvakaoma hazvo zvakaoma asi nyika yedu hakuna kwatinoenda ngatingwarire ipapo vana vezimbabwe tirege kungopembera tichisekerera nokuti zvinhu zvacho zvichatiurayisa
Morning, vashamari vestudio 7 ndinoitwa tafadzwa ndiri munomera sendei musouth africa ndachikumbirawo ndine chikumbiro zvamukanya yakadiki diki chikumbiro changu ndechekuti hamukwanisewo here kuti wedzererawo maminitsi pachirongwa chedzechitendero apo nokumbirawo mungoti wedzerei maminitsi panyaya dzechitendero apo tinoti teererei chitendero musi wesande kudai chikumbirawo muti wedzerei kukumbirawo
maswira seiko pastudio 7 pano ini ndinonzi Dennis kubva pakapa apo Dennis wekumabhera varume kana chido kuona kuti zvinhu zvashata zvakadii mushure chemusha wekwedu kuzimbabwe nebhora harichatambirwi muzimbabwe kutaura kuti totally collapse yeeconomy totally collapse kutaura kuti hapana chinomboendiwa nevakadzi inonzi international women's day hapana they have got nothing to enjoy like somebody said munhangirikiri munhau imomo madzamva kutaurwa idzi kuti hapana chekuenjoya because if you look at which thing stands in Zimbabwe kuti ndechipi chichakamira hapana zvachose saka vamwe vanhu havadi kuconsider ndifiti kuti tatadza iri tozvisa zvakadaro vanoenda mberi vachibata vanhu vamasapota zvachamisa vachidii asi vanaitaidza mara vakanyangarika munyika muya hapana kana vakaitira nyaya yacho asi hazvina basa takati nguva yese nguva yemunhu umwe noumwe ichasvika nguva yemunhu umwe naumwe ichasvika everybody's time is coming because vanhu vanofanira kuziva kuti zviripo izvi zvine nguva ichapfuurawo tatenda
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga ehe madzimai nevasikana tinodawo kunzwa kwamuri tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga
vatereri vestudio 7 tinoziva kuti pane chirwere checoronavirus charura pasi rose uye chiri kuuraya vanhu vakawanda ko vanhu vangaite sei chaizvo kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi regai tinzwe mashoko anotevera kubva kuna Dr. Prosper Chonzi avo vanotungamira mabasa ezveutano mukanzuru yeHarare
chirwere chekorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu asi mhando yeflu iyi yakati simbei inogona kuzoita nyumonia nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira kota zvaanoburitsa paanohotsira mate aya anoburitsa anogona kunomhara anobatwawo nevamwe saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo muromo mhuno kana maziso ndokuti chirwere chipinge munhu saka tiri kuti inonzi droplet infection saka kuti musachibate munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo pese paona mukana geza maoko nekuti chirwere mavhairasi hakwanise kupona kana ari kunze kwemunhu tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo yatinoti COVID kukosora kwakanaka munhu anokosora anobatawo muremu mumwe anokosorera mahapwa mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete ndozvatinoda kuti munhu anga achiita
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zviteshi zvezvitima kumaodzanyemba kweItaly zvakazara nezviuru nezviuru zvevanhu vari kuedza kubuda mumatunhu eLombardy neVeneto hurumende isati yavambidza vanhu kubuda kana kupinda munzvimbo idzi ichirwa nekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus pari zvino chirwere ichi chauraya vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu muItaly chibvumirano chekumbomira kurwisana kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwesiria chichiri kuchengetedzwa chibvumirano ichi chakanyoreranwa pakati peturkey iyo iri kutsigira vamwe varwi nerussia iyo iri kutsigira mauto esiria turkey nerussia yakaita zvibvumirano zvizhinji zvokumbomira kurwa asi zvese hazvina kushanda muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbokwikwidza kuti vamirire bato redemocratic party musarudzo dzemutungamiri weamerica amai kamala harris vazivisa kuti vave kutsigira vajoe biden mukukwikwidza kwavo kuti vamirire democratic party musarudzo dzichaitwa muna mbudzi pari zvino vadonald trump ndivo chete vanoratidza kuti vatange vachikwikwidza vachimirira bato rerepublican party amai harris vati vanoona sekuti vabiden ndivo vangakwanisa kubudisa america mumadhaka mairi matunhu eidaho north dakota michigan mississippi missouri newashington ndivo achange achiita sarudzo yamapuraimary mangwana chipiri amai harris vave wechitanhatu pane avo vaimbokwikwidza vave kutsigira vabiden vamwe vavo kutsigira vabiden vanosanganisira vapita
Kombe uru ya kaba mpure wa wani Kuchijisi ito chataka itaini na mani Chobi patinenge sanaka usatika nganwe Mai, chobi chande kusanganwe Mai, mina macho yenye yote musatika nganwe Chobi, mwanangu, chobi chande kusanganwe Saipare kamadanwe Usati watenga sasa vai kupa mukaka wavo uyamwe Isesi mosho fari Kuchema havatane Sakani makani dani sajinja wada sande Savore kandibabe Bye Mia indi chende maio Mai Vasiri imo inga da indi simondario
Achema chema mkoma na choki vibes atiti mai Zongova yedi ya pera Rikaiti potarisa wakanda zhiri muna u Nasi vaita itamara Vafisa makore mashanu Watakatika mushire mokupa mpa Sanganore Passenger Association of Zimbabwe Rino endesa baro Resi chemo kuparamende Kutimoti kazi jinota kurawa Nuziiswe mchina ikuti Isa manisa Tasika kumagumo chono kwa chedika nasi Inizini tanono kawande Ziri Washington DC Nikiti mwasara zakanaka Thank you.